A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, October the 25th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight, we are focusing on today's campaign by the government calling on the United States and its European allies to remove sanctions on ZANU-PF officials and entities, saying they are affecting ordinary people.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are streaming live on all our Facebook platforms. So please join us at VOA Ndebele and VOA Shona and VOA Studio 7. We're also live on all our platforms on the web. So please visit www.voashona.com and www.voandebele.com and www.voazimbabwe.com and join in the conversation right now.
President Emmerson Mnangagwa today led the campaign against sanctions imposed on ZANU-PF officials and entities by the United States and the European Union, saying the measures were killing the economy and affecting ordinary people. Mr. Mnangagwa spoke at a poorly attended gathering at the National Sports Stadium in Harare following marches by mostly ZANU-PF supporters in the city.
The poor attendance was also pronounced in other cities like Bulawayo and Mutare, where many people stayed away. While President Mnangagwa lamented the sanctions, saying they have remained despite political reforms implemented by his government. The U.S. Embassy in Harare and the European Union were punching back on Twitter, saying Zimbabwe's problems are as a result of bad governance and corruption and not sanctions, as they are targeted.
Lingabalitsha nanjani emakhaya endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Siyadibana-ke lamhlanje kungolwesihlanu kuhlelo lwe-Live Talk. Sikhuluma ngodaba lwezijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe afana leMelika le-European Union. Esikubonileyo lamhlanje ikuthi umongameli Mnangagwa ukhokhele umkhankaso wokukhuthaza ukwesulwa kwalezi zijeziso. Okungumkhankaso oqhutshwe la ngamanye amazwe akumanyano weSadaka ngemva kokuvumelana kwalumanyano kubana kumele ubambe iqhaza ufuqe ukhankasele ukwesulwa kwalezi zijeziso. Ekhuluma enkundleni ye-National Sports Stadium, uMnangagwa lamhlanje emini uthe kumele zesulwe lezi zijeziso ngoba ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele njalo zibulala umnotho. Uqhubeke wathi okumangalisayo yikuthi izinto eziningi ezikhulunywa yiMelika le-European Union eziphathelane lamalungelo lokubusa kuhle. Uthi okumangalisayo ukuthi sowazilungisisa lezo zinto kodwa izijeziso lokhe zikhona. Bebebalutshwana kakhulu abantu enkundleni ye-National Sports Stadium. The stadium was almost empty. Njalo sibone lasenkundleni ye-White City kwaBulawayo bekunjalo laseMutare. AbeMelika labe-European Union labo be-Twitter lapha enkundleni zokuxhumana bekwala ukuthi izijeziso lezi ziphazamisa uZulu jikelele, bathi ziqondiswe kulabo eziqondiswe kubo abalutshwana abangamalunga ezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla. Ngokunjalo bathi cha, kazi iphazamisi uZulu weZimbabwe jikelele lezi zijeziso. Kanti-ke bathi udaba lwamalungelo kumele lulungisiswe, udaba lombuso wentando yeningi kumele lulungisiswe. okwamanje bathi hayi uMnangagwa gakafiki khonapho usawephula amalungelo kawuhloniphi umbuso okhululekileyo kusakunengi okungahambi kuhle. Sifuna ukuzwa-ke kini lamhlanje ukubana lilo ubona njani lolu daba, liphathekile yini ekutshengiseleni lokhu kumbe lisihlalele emakhaya? Nxa lihleli emakhaya lisitshela ukuthi kungani. Mafi.
Aiwa, kune ova changobva kupinda muchirongwa chedu pano pa Live Talk. Nhasi tiri kutarisa isu zvataona zvichiitika nhasi munyika nekunze. Taona nhasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura nevatsigiri vavo kuNational Sports Stadium, apo panga paine kuratidza kwanga kwakarongwa kwekuratidzira vachishora ivo zvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzezano PF nevamwe makurukota ehurumende. Asi taona kuti munzvimbo idzi kwanga kuri kuitirwa mhembero idzi kana kutingati kuratidzira uku kwanga kuine vanhu vashoma. Taona zvakare kuBulawayo kuWhite City Stadium kwanga kuine vanhu vashoma, nekwamutare kuSakubva kwanga kuine vanhu vashoma. Atanzwa ivo vaMnangagwa vachitaura pachiitiko ichi kuti masanctions anenge iwo gomarara, vachiti ivo ndo zviri kuvasunga zviri kuita kuti upfumi hwenyika husaenderere mberi. Asi taonazve patwitter tichiona hurumende yeAmerica nemuzinda wayo uri muZimbabwe vachinyora patwitter vachitivo kweteba masanctions aya kana kuti zvirango izvi zviri kukonzerwa nekuti hurumende iri kuramba ichiita zveuori uyezve haisi kuremekedza kodzero dzevanhu uyezve kumbunyikidzwa kwevanhu nekupambwa kwechisimba kwevanhu ndo zvimwe zviri kuita kuti zvirango izvi zvirambe zviripo. Saka toda kunzwa kwamuri kuti imi makwanisa here kuenda kune zviitiko izvi, kungave kuri kwamuri ikoko, mungave muri munyika kana kunze kwenyika. Taona zvakare kuBritain kuine zvimwewo zvizvarwa zveZimbabwe, ivo vanga vari kuratidzira vachiti aiwa havasi kufara nekuratidzira kwanga kuri kuitwa kuZimbabwe kwekuti masanctions abviswe. Saka zvimwe zvatichange tiri kutarisa kana imo muno muWashington zvakare manga muine nhengo dzezano PF. Asi panguva yatataura nevanga vari kumuzinda weZimbabwe kwanga kuine munhu mumwe chete kana vaviri vakwanisa kupinda pachiitiko ichi. Saka pindai muchirongwa mutitaurire kuti imi munoona sei zviri kuitika izvi, uyezve munoona kuratidzira uku kuchizobatsira here zviri kuedza kuti zviitwe panyaya iyoyi kubviswa zvirango. Zvii zvamunofunga imi nekuonawo kuti imi zvingaitwe nenyika kuitira kuti zvirango izvi zvibviswe? Saka tichange tiine vanyarikane vari kuuya papurogiramu yedu iyo ino tichionesana tichizeya kuti tione kuti zvii chaizvo zviri kuitika. Saka pindai muchirongwa, uyezve kana muri kuda kuti tikufonerei mobva manyora imi namba dzenyu kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonerai. Monyora zvakare makaisa macode numbers enyu.
Yebo, kunjalo Mavelasa. Njengoba limuzwa ikhuluma khonapha Washington, bazamile ukutshengisela abasekeli bezanu PF esigodlweni, kodwa bekulabantu ababili kuphela kwele South Africa. Babuthene abasekeli bezanu PF bebamsane labasekeli bebandla le-ANC ePitori, batshengisela phambi kwesigodlo se-European Union leseMelika, besithi kumele zesulwe izijeziso. ENgilandi, eLondon, sibone njalo intatheli zindaba yethu Ezra Jesus Banda esethulela udaba lokutshengisela okuqhutshwe yizizalwane zeZimbabwe esigodlweni seTanzania okulilunga leSADAGA. Besithi izijeziso lezi akumelanga zesulwe. And Mava, we have our first guest, and that's Honorable Tabitha Khumalo, chairperson for the MDC. Honorable Khumalo, good evening and welcome.
Very good evening and thank you for inviting me.
Yes, let's dive in. What's your take on the, anti-sanctions campaign that we saw today? And we know that you did not participate. Can you explain why?
As Zimbabweans in Zimbabwe, we did not participate in the anti-sanctions demo. Because as far as we are concerned, those are targeted sanctions of ZANU-PF government, which is violating the human rights of Zimbabweans.
Tombodzokera ipapo tichibvunza nerurimi rwamai kuti sei imi seMDC musina kuwanikwa muchipinda muchiitiko chanhasi changa chiriko ikoko.
Sebato reMDC rinotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa. Isu hatina kupinda musekasi yanga ichiitwa neZANU nemhaka yekuti ZANU nehurumende yeZANU vari kutyora kodzero dzevana vemuZimbabwe.
Makumalo, let's look at some of the key things that Mr. Mnangagwa talked about in his address. I'm looking at his Twitter feed. Here he says, despite opening up the political space, strengthening the rule of law, transparency, accountability, and ramping up the war against corruption, crippling sanctions remain. Zimbabwe is simply held to disproportionate standards like no other country. Enough is enough. Sanctions and their negative effect on foreign direct investment have hampered every single sector of our economy. The claim they are targeted is simply not true when banks and entire sectors are cut off from funding. The average Zimbabwean pays the heaviest price. That's President Emmerson Mnangagwa there tweeting like an hour ago after addressing people at the National Sports Stadium. Uyakhuluma Makhumalo uthi lingathi ngama-targeted sanctions. Kodwa iqiniso ngokutsho kwakhe uBaba Mnangagwa ukuthi amabhenki ayalelwa ukuthola imali phandle. Ilizwe leZimbabwe kalivunyelwe ukuboleka izimali phandle, hathi ngendaba ze-corruption kuphela, hathi ngendaba ze-corruption kodwa ngendaba zama-sanctions. Uthi useyilwisile i-corruption inkohlakalo, sokule i-rule of law, imithetho isihlonitshwa elizweni, ngakho akusela sidingo sokuthi zibe khona lezi zijeziso.
Esingasakwaziyo ukuthi asikwazi ukuthi ukhuluma ngelizwe leZimbabwe liphi, ahlala kulo liphi. Kodwa kusimangalisi ngoba ungahamba eBorodelbrook, udubo thine silubonayo ngapho ndlaleni alukho, kabaluboni. Nxa yena esithi ufuna ukuthi kube le-foreign direct investment, i-foreign direct investment izabuya njani? Thina sacatshelwa yi-15 billion. Nxa sisehluleka ukuthi sigcine i-15 billion, bese sisanelisa ukuthi amanye amazwe bathathe imali ebhatala i-residence lawo mazwe esithi ngama-taxes, bathathe bazonika uhulumende weZANU oqatshelwe yi-15 billion. Lanamhla kunamntu wabotshwayo. Sithe zukuzuku soqatshe 15, sizathatha okuqatshe 3 billion. Lanamhlanje leyo 3 billion asikwazi ukuthi uye ngapi, iyaya ngapi, bese kuthiwa amanye amazwe asinike imali. Sithe siloke sithi kumbe njengoba leyo 3 billion sisayidinga, nangumangunjika usesitshela ukuthi kulabantu abalitshumi kuleli lizwe abayibo abanikazi bemali yeMelika. Kambe shuwa likhona ilizwe alabantu abacabangayo abafundileyo njalo abahlonipha ulungelo loluntu olungathatha imali linika uhulumende weZANU wamarhulu kukamasela asetshontsha imali sebeze ngabe ngasakwazi lokuthi bayitshontsha bayisanga.
Siyabonga Makhumalo, qhubeka ubambile. And we have our second guest. That's Honorable Kindness Paraza, chairperson of the Parliamentary Committee on Foreign Affairs. Honorable Paraza, good evening and welcome.
Good evening. How are you there? Good evening, Zimbabwe.
We are good. Thank you so much. Hanzi Nasima Rohwa Neshamu Yenyu Inemu Yu. People are wondering, kuti What happened ku Nandare National Sports Stadium? Ku vanhu vanga vasingazive here kuti pane chiri kuitika.
No, handizi kuti utaura chii kana uchiti vanhu vanga vasingazive. Kunandare kanga kune kwakazara vanhu tamacha isi na First Lady kubva pa Robert Mugabe Square kusvika ku National Sports Stadium. And vanhu vanga varimo asi dambudziko ndere kuti takati nyika yose ngaite same demonstrations kunzvimbo dzavanogara kana kumaprovinces. Saka kwauya chete vanga vari mujuzi meHarare ndovauya kunhandare yenational sports stadium. Saka vamwe vese vaitira kwavanogara kumaprovinces dzavo. Saka hapana kana chakaipa, isu tafara zvikuru nekuuya kwaita vanhu. And nekuruka vanhu vachiratidzira kuti masanctions havachamata. Chinotinetsa ini ndechekuti unoona muZimbabwe achifarira kufarira kutobuda rute nekufarira kuti nyika ngairambe ine masanctions. Unenge uchida kuti zvigodii Zimbabwe pane kuti kuti aiwaka masanctions ngaabve nyika ibudirire kumberi, asi unoona mumwe munhu achi asingadi achisadharara chaizvo kuti nyika ngaigare iri mumasanctions. Zvinorevei izvozvo? Regai ndikuudze, ndakaenda kuRwanda inini ndikanogara ikoko kwemasvondo ndichitaura nevekuRwanda. Ende Rwanda munozviziva kuti vakaurayana muna 1994 1 million matutsi nemamoderate hutusi vakaurayana. Asi vapedza kudaro vakati aiwa ngativakai nyika yedu vane chirongwa chavanoti agachiro. Zvinoreva izvo kuti ngatibatanei tienderere mberi. Zvino iye zvino zviri kufamba Rwanda iri kufamba yava pamberi petu zvisingaite. Takutoenda isi kuRwanda kunodzidza zviri kuita Rwanda. Zvino asi wouya kuZimbabwe unonzwa vamwe achitsoropodza nyika yake, achitsoropodza nyika yake kunyanya vari kunzeko nevamwe vari opposition kuno. Nekuti vatiudza kuti pamwe maforena zvacho aichigadzira nyika yedu. Hakuna muforena anova achigadzira nyika yedu.
Tombopindira ipapo vaparadza.
Vanhu vakati aiwa isu tega tozvigadzira tega njeni.
Hei, vaparadza, tombopindira ipapo tichiti vamwewo vari kuti asi imi seZANU PF zvanga zvisiri nani here kuti mutore mari yamashandisa kuti muite machi yenyu iyi yeanti-corruption muchibhadhara madokta nezvimwewo, nekuti taona pasina kunyatsobuda vanhu vakawanda. Uyezve pane ari kunyora panapa Tinashe Takawira ari kuti stop my abductions first, fix your problems. Lillian Mando ari kunyora kuti zvishoma zvamuri kunzi muite nevakakutemera izvirango, sei muri kuzvitadza?
Ndakupa mhenzaniso ndati Rwanda kwakapa vanhu 1 million asi vakaregererana vakati leti mufuwara. Handiti imi munoramba muchingotaura zvinhu zvakapera, zvinhu zvatakanzi vapurezidendi vedu vamunangagwa vakaisa komishini panika kana muchida kutaura zvaaugust 1 vakaisa komishini endiyezvezvi maabduction makazonyara mega panika imimi ndimakato makatoita kuti nyika isunire paina Dr. Magombei. Ndimakabata kaini Dr. Magombei achiti hanzi ndahamene kwandasiyiwa kunyabhira uko and so forth achiratidza ari confused ende makamunyadzisa. Hapana kanga amita abdakana.
Aiwa, vaparadza ipapo, regai tipindire ipapo vaparadza. Yava Magombei ngatimboisiyai titaure zvemasanctions zviripo apa kuti muri kuzvitadza sei.
Ngataure zvemasanctions ndezvekuti iye zvino vana chiremba vakapiwa mari kune bhajeti renyika iri ranga riri nebhajeti kune bhajeti renyika. Kana unoziva kana imi muri muZimbabwe muchiti hakuna masanctions asi vakakukomberedzai vaenzi vachiti aiwa pane mune masanctions sadhiki yose ikiti Zimbabwe ine masanctions ende Africa yose ikiti Zimbabwe ine masanctions imota hamuna. Let me tell you one thing, according to United Nations United Nations Article 41, United Nations Charter, inotaura kuti aya masanctions atakaitwaya ari illegal because haana kutariwa neUnited Nations Security Council. Therefore, they are illegal sanctions. And but unoona muZimbabwe nachiti there are no sanctions. Unenge uchida kuti
Makumalo, Mav, before we go to our listeners. Makumalo, ngena kona api ya muzu, Honorable Kindness Baradza. Uyakulu umalap.
Iza zidi ashaba. Tiri kuti isusu. Masanchi zaaripo muno muzibaba atotanga ni muzibaba. Tozo inda kumiri. Muzipatara atisikura apiwa. Aine, inini, ndini example yacho. I did asthma attack. Ndika inda ku public service kwa ndiri ndire medical aid. Ndika shika zukanza atina solution. Yokuti uitukise inhaler. To make matters worse, I was using the same mask that was used by I don't know how many people. There was not even cotton wool or spirit to at least disinfect the mask. But just because I could not breathe, I had to use that infected mask. Those are sanctions for Zimbabweans. We are going, if you open the mashop, to the Wutenga, a whoop. Iko zvino 10 kgs yakuita $90. Totaura nemushanda anotambira $300 pamwedzi. Chikafu hachisi kuti ndo sanction iyoyo. Takuenda muzvipatara kuti tinofa kwete kurapiwa ndo sanction yevana vemuZimbabwe. Zvikoro zvedu tikutaura izvozvo hapana zviripo maticha haasi kupatara mari kuti vaende vachengete mhuri dzavo ndo masanctions atiri kutaura. Tine mari inogara ichingodonha every day pairi kupamba matombo oga oga. Mari yacho iripo yakazara mabhanga. But kuti upinde mubhanga racho utore mari yacho upuwa $30 makoini.
Ngolimi lukamama makumalo.
Vari kupenga zvokuti akutoita furo. Vari kugara mumaborodel bruku. Unoona munhu achivaka imba inoita chikepe. Wozvibvunza semwana wemuZimbabwe kuti ko munhu uyu marari kuiwanepi. Tobudzivana naparadza ava kuti 15 billion yanganyangarika nanhasi hakuna kana one munhu akaenda mujere. Pavakatorera masimba kuna Mugabe zvikanzi bodozve mbavha yanga iri Mugabe tikati tazviona. Karei karei izvozvo kwapinda vamunangagwa kune 3 billion isingahwiki kuti akaitwa sei tikabvunza zvikanzi aiwa budozve ndo nhema vanhu vemDC magara keni ndokunge ndechekutaura nhema. Nhasi magunji kawatiudza kuti kune vanhu gumi vezanu obviously ndo vakabata maUS dollar nai vedu vevaparadza. Ngatiregerei kunyeperana vana vemuZimbabwe vatambura. Problem tino inini newe toiziva asi chatukukonewa ndechekuti tiudzane chokwadi. Vanhu vezanu bvumai kuti nyika yamira nemusoro asi sevana vemuZimbabwe todiniko kuti tigadzirise. Vanhu vahwa nezhara vana vedu vahwa nekunwa mbanje nekuputa mbanje dzamunotengesa imi vanaparadza kozi ndimi nemari yekutenga mbanje dzacho nana cocaine. Mutitengera vana vedu doro vana vedu vazvidhakwa vanongomuka muZimba vonogara pasi pemabridge. Vana venyu venyu vari kunana New Zealand kunana Dubai kunana China. Ko isusu vana mpurwa vasingagoni kuti vana vedu vaende kunze kwenyika todini. Izvozvo mukarwara imimi hamuna problemi ungokwira ndege chete maenda kuSouth Africa makwira ndega maenda muChina maenda kuIndia kunorapiwa. Musadaro vanhu vee matambudza vana ve Zimbabwe. Zvenyu zvokutambisa mari kuti munoende kustadium uko moti masanctions amude muchitengera vanhu matupisa nemachipisi necoca-cola potori remvura. Iye munhu ari mukati momo ane vhiki nevana vasingadye. Vedu we regerai kutamba neupenyu hwevanhu.
Siyabonga
makangwara vaparadza.
Udai
vana venyuzimbabwe chokwatigadzirise nyika.
Siyabonga makumalo. I know Honorable Baradza wants to respond but tudzoka kwamuri timbotora mavatereri mafi.
Hello, kola.
Hello.
Hey, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri kufona ndiri kuDubai.
Hey, taura henyu tinzwi.
Ya, henyu yemasanctions yanesa shoma. Chino wani chatisinganzwisisi ndechekuti toda kuti
taurisa imbijana mukoma.
tida kuti hurumende yeZimbabwe iti udzeu parikunyatsa kubata masanctions chaipo.
Mhm.
Anditi vari kuti nyika ya yaenda kumawere because of my sanctions and it.
Mhm.
Saka isu tida kuziva kuti arikubata papi chaipo chaipo.
Regeiti vaparadza okay. Vari pano vezano PF regeim vama vafunza vaparadza pane muterera ada kufunza apa. Ari ku Dubai hanzi masanctions aya ari kunyatsobata papi chaipo chaipo.
Ndazvinzwa very good ndombo vasika gani bo pindura zvataurwa na kumaro rwangu. Ndafara zvikuru achita akaenda akanoshaya mitoka kuhospito. Ndafara zvikuru akuzviona kuti zvinhu zvavakatsvaga ivo CDC zvavakuvadzokera. Ingozi yavakuvadzokera. Ndivo vakaenda nana Biti nana Walshman kuna kuva Americans. Ndo vana Biti vakanyora inozi dzidzera yakuti kuvadzai zvinezvi. Ende ndafara zvikuru nokuti masanctions aya hase ZANU-PF chete, hase vanhu vanosapota ZANU-PF chete, naivowo vaakumanzwawo. Saka chatakakumbira panyika nezuro tiri muparliament takavati vakomana nevasikana, imi tiri vamwe tese tiri mazimbabwenzi, chitaurai varungu venyu avo kuti aiwa ngatibvisai masanctions tiwakwadza. Zvese zvatiri kutambura izvi zvakakonzerwa neMDC yakaenda kunokumbira masanctions kuAmerica nekuBritain. Musatombonyeperwa zvimwe zvese izvi zvandiri kutaura, ndochokwadi ende zviri patera ndo zvakaitika. Biti, Walshman neMDC ndo vakaita craft dzidzera right. Ndotidzokera kune mukoma ari kuDubai uyu, masanctions haana hasiri targeted ari muZimbabwe zvinotaurwa zviya, tari targeted kuna nhii kuna nhii. Government yeZimbabwe right now nemacompanies ese, in other words nyika yese iri under sanctions. Mabanks edu they cannot transact nema international banks nekuti vakavharwa vese imavo neIMF nemaamerican nemabritish nemaeuropean kunzi aiwa musatreda neZimbabwe. Makambanizi edu isu shamwari haakwanise kutenga zvinhu kunze uko nekuti vari kurambira havana mari yacho chekutanga. Two, mabanks haasi kukwanisa kutransacta. Tino inonzi de-risking yekuti macorresponding banks edu haasi
kutombomuri kumatenga sei kunze kwenyika malambagini emahani miriyoni kana muchitini mamubvumirwe kutenga. Ko masusu hati kuona amakavheka
vaparadza.
Halo, oda. Order, Honorable Kumalo. We'll come back to you later. Honorable Paradza make his point. Pesaiva Paradza.
Kubatsira kuti nyika isimuke tichirima isu faika iringi iri murimi izvozvi ndiritogadzirira kurima. Saka ini mari yakaenda kucommand agriculture haina kurasika, mari yakaenda kuzvikwereti. Ini ndotori nechikwereti chandisa ndabhadhara chandi nokuti takaita drought gore rakapera handa kukwanisa kubhadhara chikwereti chacho chete.
Honorable Paradza, dimbopindira ipapo. Muri kutaura nekuti mune chikwereti. What we have seen, and this is a fact, many people in ZANU-PF, people in high offices, vari kuaccessa loans from the government and they never pay them back. Nhengo zeZANU-PF kutaura kuno vaimbova maministers nemaministers, you owe ZESA millions and millions of dollars. Let me read some responses. Okay. And you never pay back.
Okay, gentlemen, let's get back to the sanctions.
For some ZANU-PF officials, we have seen that. Okay, let me go back to the a statement by the U.S. Embassy that I wanted to read to you. And also, Makumado will be coming to you after this. They are saying there is no U.S. trade embargo on Zimbabwe. U.S. companies are interested in investing in Zimbabwe, but are deterred by the massive levels of corruption, economic uncertainty, and weak rule of law. Diamonds worth $10 million would fund water treatment chemicals for Harare for 4 months that Zimbabweans desperately need, but they were shipped out of the country for training purposes, in quotes, and never reached the intended destination. An American firm won tender and was ready to provide top quality construction of the Dema power plant in 2016. But the contract was taken away and given to Sakunda, who never bid on the tender. Corruption deters foreign businesses. Makumalo ngena kona posinga gai gu parats.
Loku wati nkume nguli malu zwayo. Zwa, ichokwa dichaka naka, hachiputirwe ni newspaper. Hakuna munhu ari normal akazvagwa akashandira mari yake kubuda dikita kuti aunze mari munyika ino vaparadza kuti inini mari mutori izvozvo muri kubvuma henyu kuti ni magetsi mune zvikwereti asi isusu tikudzimirwa magetsi 18 hours pazuva and iwewe ndoenda kuchipatara uruti uri kufara kuti hakuna mushonga saka zvakuratidza kuti iwewe wakagarika because inini Zimbabwe yanga ina mugabe even anga chiti chungurudza ndaienda kuchipatara ndairapiwa pamakatora inini taitenga chingwa dola nato taitenga $15 taitenga hupu $4 $10 taikutenga izvozvo makutonga imana paradza takutenga $90 regai kunyepera vanhu and zviya zvokuti hatitsi kutreda moda kutreda zvakadini mune vanhu 10 muZimbabwe vamaka vakapa ma US dollar ndo vane kodzero kuti vabate ma US dollars vaite zvavanoda munyika muno ndivo vari kutreda kumiri izvozvo wadya jena wakatenga Lamborghini pano wadya jena wapinda mu parliament last parliament all of a sudden wadya jena wane mari yekuti atenge Lamborghini munhu wega wega anofunga unozvibvunza wega kuti aitambira mari muparliament chakamitisa kuti asatenge Lamborghini iyo asati apinda muparamendi chii chazochinja kuti atenge Lamborghini iyoyo ndi makaitengepi muZimbabwe makaitenga kunze musati kunyepa kuti hatisi kutreda tiri kutreda kuwedzera ipapo vanhu vedu vari kuva nezhara humanitarian aid iri kupinda chibage chiri kupinda chekupuwa vanhu asi zvamunoita imi vana paradza manje makusvika kucholocho makuti kana usiri wezanu hauwane chikafu chikafu chamusina kutenga inini chakatenga nezvizarwa nedzimwe nyika iyo America yacho yamusingadi yamuri kuti isusu tisi takati vaise masanctions imi muchityora kodzero dzevanhu kana America yacho musingaidi muri kutsvageiko kanti mune tunhu twenyu masanvidhera yakaitwa kuamerica kuti imimi muri mbavha munoba hatitoda kushanda nemi kusvika mabvisa umbavha imhosva here muri mbavha zvinozikanwa hazvii zvokufungidzira nemi mozviziva saka tiri kuti isusu ngatimborega nyaya dzokuti mozviita imini vana turo magenga ndimi mazona akabodo manyepo yenyu hachashandi iko zvino muri mapropagandista ari kuamerica amuri kubhadhara mamiriyoni nemamiriyoni kuti imimi mugezeswe apa hamugezeseki because muchipedza kugezeswa muri nguruve unodzokera mumadhaka saka tiri izvozvi matitira mashura 1.2 something million US dollars muchitenga tupisa nemachipsi nekokora nemvura asi muchipatara umu munhu ada kuita dialysis muchina wakafa munhu aita asma atacho waawati iwewe wafara sere kuti hanina kurapiwa ndofa ndikafa zochinjei ikodzero yangu iri mubumbiro romutemo kuti aive right to health Ende ise hurumende vanaparadza mune kodzero yekuona kuti zvipatara zvinoshanda kwete zvenyu zvokunorapiwa kunana Singapore.
Ehe, honorable tokutendai tombokubatai muromo ipapo. Vaparadza munogona kupindura simusati mapindura regai ndibhoverenga zvataurwa nehurumende yeAmerica panyaya yezvezvirango. Vari kuti ivo Zimbabwe loses up to $1 billion per year due to corruption. Corruption deters foreign direct investment. US company decide where and when to invest based on a conducive and lucrative business environment. It's not sanctions. And the failure to implement a market-based agricultural policy opens the door to corruption in the government subsidy programs and severely exacerbates the food insecurity problems of Zimbabwe. And it's not sanctions. Pindura izvo nyutinzwi. Vaparadza.
Corruption. Havana kuisa, ma Americans havana kuisa ma sanctions kuda kwe corruption. Ndizvo kutanga. Tungaisirwa ma sanctions kuti takanga tapura rei. Muna 2000. Ndicho kwacho. And then tax ma sanctions kuti sanctions havana kuvana kumura.
Nhare dzenyu vaparadza.
Corruption and nyepe iripo vamunangagwa vakabvisa as corruption yakanga iripo iye vakaita imwe nyowani and iye zvinezve vakaisa nyowani iri kubata vanhu zvinoda president and iye zvinezvi maamericans namabritish vanenge vachititi hanzi rule of law you must reform and president is a reformer ari kuzvinhu zvavari kuda iye zvinezvi namaelectoral reforms andauya muparliament tine takaita kosa takabvisa kosa tane mos mrupa takabvumiranana kumaro muparliament beso isu takawanda tiri 2 seconds you know and hatina kana kumbopokana navo kuti takuda kuita divide house kuti vota takaita consensus tapedza kuita consensus kuma 4 AM vabiti vakasumuka vakatendawo ndiani kuti aiwa tiumira aiwa makona makona aiwa safafa zvakanaka vabuda panze nekuti vanonge vachida prezi tikanzi aiwa aiwa takaipa chii chose takaipa asi takabvumirana tiri kuti muparlament right two iye zvinezvi mamedia law reform tikuti vamunaka kwakati ngatiite takaraza chinhu chinonzi aipa chiaitia takaipa zvokana yainzi aipa yakaipa mutemo iwayo saka iyezvezvi tikuya nemitemo yakanaka tiri kufamba takatopedza izvinezvi maripoti edu achaatenda muparlament tokugadzira mutemo chaoneo saka tobvumirana isuu garisire kuti we are going to free the media in this country must be free saka hapana dambudziko then toita kumaelectoral reforms right maelectoral reforms iri kuuya electoral act toamenda tobvumirana neconsensus nanakumana vati muparlament zvavanoda izvozvo tozvidawo kuti saka hapana dambudziko tobva ipapo motane commission yakaita marekomendeshonsdeshutinyaya unfortunate is day president vakaita committee yavo yemaministers kuti toda kuti mione tibongorere ripoti racho tigoimplimenta marekomendations akataura zviri kuitika izvozvo right kwozoita maobserver missions report akaitwa imaiki za 2018 pane zvavakataurawo zviripo president vakati aiwa ngati zviitevedzere zvazvo zvavakataura saka zvese zvavada kuti tiite tiri kuita
vaparadza
riripo
vaparadza
taita zvese izvozvo.
Ehe, tombopindira ipapo vaparadza.
Hurumende yeletu havadi tarupiye kunge ichitonga
Honorable Paraza, tombopindira ipapo. Saka pane timeline here tichiona kuti manga muri kuti nhasi manga muri kumacha mamacha maratidzira. Pane timeline here yekuti tizoona masanctions aya achibviswa nezvamuri kutaura kuti muri kuita muri kuzviita nguva yakaipiwe. Nare dzenyu no, your line is very bad. We're going to call you back, I think. Ntunga, let me take a caller. Hello, caller.
Makadi sisimavhe.
Aiwa, tiri wadi. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mutaura wemakoni kusouth Africa.
Taura yenyu. Mongoti gaga nhasi pano pari kupisa.
Yes. Aiwa. Nhau yemachi yavaita yezanu iyo. Chokutanga ndadawo kutaura ndichiti vanhu vezanu vanhu vane problem. Problem yavanayo ndeyekuramba zvinhu zviri pachena. Vachizvidhaivheta kuita kuzviisa kwavanoda ivo iko zvinezvi pekutanga paradza ari kuramba kuti vanhu vanga vari vashoma otaura kuti vanhu vanga vakazara handenokuda ndiko kuzara kwavo kwaari kutaura chechipiri akutaura kuti masanctioni haana kuisirwa haasi matageted ari ari all over munyika yese muZimbabwe. Kunyepa kuri pachena kunenge kuri pachena kuri zvinozikamwa. Aida kunzwa kunaparadza kuti atitaure chikonzero chacho chakaisirwa masanctions. Kwete zvavo ivo zvavanotaura ivo zvekuti land watwa. Tinoda kuti America neBritain nenyika dzese dzakatevera masanctions kuna ana Munangagwa naana nevesavo kuti vaitaura chikonzero chekuti kudii vachitemera masanctions. Izvozvo kana ataura chaita zvakataura chaita chaizvo, totanga toona kuti ndezvipi zvavakagadzirisa pane zvaakataurwa izvozvo chaizvo chaizvo. Machavaitavo iyi masanctions ari kutowedzerwa nezvavaita izvi, ari kutowedzerwa.
Aiwa mashoko makuku turegaiti tore vamwe muVenezuela rakanaka ntunga.
Yes, and I'm sure Honorable Paraza will respond to that caller, but sibuye kuwe makumalunga esiNdebele. Ngiyazi ukuthi ufuna ubaba uParaza azwe ukhulume ngolimi aluzwayo kodwa baningi abalalele abafuna ukuzwa ngesiNdebele abangasizwayo isishona. Lina njengebandla yebo sike sakhuluma ngokuthi kaliphathekanga, kuyini elifuna kwenziwa nguhulumende okungenza izijeziso lezi zesulwe? Ngoba simzwile ubaba uParaza uthi eParliament lavumelana entweni eziningi, imithetho efana lapho phosa o-aipa ukuthi yesulwe, kodwa lathi seliphumile edalele eParliament leqa lathi hayi lokhu it's not enough, imthetho leyo lokhu imibi, kodwa lalivumelene edalele eParliament liyiguqula lathi hayi sesivumelene lapha sowukuhle.
Thina njengebandla le-MDC uParaza kakhulume iqiniso. Mhlana welanga lemobho babezele izani ibuye izitshele ukuthi okukhona yikho kuzadlula ngoba bona bayimajority. Saqala salwa kuze sifike kuzomtshaya u-4 ekuseni sisila lapho. Kwahlatshelwa kwaba yiyeyeyeyeye baze bavuma. Sesiqalisa ukuthi no, lekile kwenzayo sikho, so angatsho ukuthi savumelana. Salwa labo ukuthi size sanelise ukubatshengisa ukuthi lokile kwenzayo kayisikho. Njalo into ekhona lapha Ntunga ngiyekuthi izanu seyaqambamanga okwesikhathi eside okokuthi laba sakwazi ukuthi iqiniso kuyini. Iqiniso lisegcekeni. Bathi bona bawina ukhetho ne-Constitutional Court. Namhlanje babize uZulu waseHarare lokungela muntu. Asiyeni emvambijane. Umgabe uthiye kade sila. Kwakubomvu kuthegebhe abantu be-MDC stage sonke. Okutshengisela namhlanje abantu beHarare kabaseko bayingapha abantu nxa bona ukuthi bona besithi bona bafuna ngabantu. Yiyo esithi i-indicator ngesilungu ekumele batshengise ukuthi abantu abasabafuni lokokuqala lokhu. Yiyo esithi i-legitimacy ngesilungu. Sisuke khonapho sifuna kube le migoqo ukuthi uma sisiya kukhetho hayi khona lokho esikubonayo ukuthi izeki igcwele ama-CIO lamasotsha, izanu yezibambileyo kuma-polling station bafaka amasotsha osobhuku obani bani akusebenzeki. Bathi besuka khonapho batshontshe futhi ukudla okumele kuphiwa abantu ababulawa yindlala bayekusebenzisa ukuthi beyekhankasa ukuthi banqobe ngoba besazi ukuthi uZulu ubulawa yindlala. Akula muntu ozakekile ukuthi avume ukuthi ngezanu uma esebone umumbu usufikile umuntu leviki engahle. Sithi khonokho yimigoqo izinto okumele sizinto eziguqule khonokho. uParaza ukhuluma nge-media reform. Bakithi akudingi phepha ukuthi singene ePhalamende siguqule. Nxa besitsho beqinisile ukuthi bafuna ukuguqula into zonezo. Ngase sibona ku-ZBC lathi sivunyele ukuthi sikhulume hayi khona ukuthi sikhulunyelwe. Ngase sibona lathi ku-ZBC ibuya lapho esihlangana khona njenge-MDC ithatha amazwi isiyatshela uZulu lanxa umthetho lo ungenziwa. Lokhu yikho kuzakhombisa abantu kuZulu ukuthi hayi kungani bayazama.
So alapa siwazi lapha ukuthi baza kugukula kathezi ngo 2030. Njalo mele sazi ukuthi incwadi nasanelisile ukuthi silwe kulo house. Bangahamba kuSenate bazibambile kuzi osobhuku induna zonke kona ngale ngezabo. Konke sabe sikuvumele basaba kugugule futhi kona ngale. So sabe singenzanga lutho kodwa sabe sikutshengisa uZulu ukuthi izizifiso zonethi zifakileyo asebe zitshintshile oparato.
Mhm.
Yizi ngukhulu sifuna izoneso. Bayekele ukuthi kanti sikhuluma kunje nje kuthi namuhla iholiday ngokuthi bakhangasela ama-sanctions amazana. Thina besibhalile mhla ka 16 uthi bazithi ukuthi mhla ka 24 sifuna ukungena emgwaqweni sitshengisela ngoduke silalo kwathiwa sokubhalileka kwanelanga saliswa. Kodwa bona kabazange bake babuzwe lutho lemapolisa abikhona ebakhapha. Ilize bani elinjalo nxa ukuthi bona bafuna ukugugula amapolisa ngawabo amasotsha ngawabo umsebenzi wamapolisa amasotsha ukuthi ukuthi abantwana baseZimbabwe izinguquko ezizifunayo ngoba amasotsha umuzi wabo usemabharakini amasotsha ngabachayizizana nezalelo lishe amasotsha umsebenzi wabo ikuvimbela izida ezizangena elizweni lethu ukwenza ukuthi singadli imali.
Mhm, siyabonga makhumalo uqhubeka ubambile mavi stadium laleli.
Mhm, Arigate Mbotora akola vedu vari pano asi tisatenda kuna caller Arigate mba acknowledge vari pano pa Facebook page edu pana Pepe Shonga ari kuti please face reality. Mr. Paradza respect human rights. Lili nice ari kuti vedu endifonere iwo. Ndine mashoko kudzi zvipundu ari kuti makhumalo fambai vaudze ichokwadi. Ana musangurie mubai wanzi police killed a vendor last week. Zanu irizi. Carrington Mangwiro anzi no reforms, no elections pana 2023. Tinashe takawera sanctions is going nowhere. They killed a vendor last week. They must stop murdering people first. Na ana arkutimbaiwa marching and demonstrating abandoned Zimbabwe. How come ZANU PF marched today and police were agreeing with such a lie on sanctions? ZANU is the elephant in the room or the house. Ashley Nyanyiwa anzi ngavaende ku China ka kwa vano temba. Megan arkuti yes, sharing tuna Peggy Nyamandi Arpano. Thank you, Peggy, for watching. Tinashe Takawira and the woman away. Arbutorana Avagwenzi. Victor Rimbindi and Staneta Isu. Please, my sanctions are to Vesene Mazano Chungavendi. Ocean Munami and Zivakaines Paraza. Avandisqua Granesha Murkutaura Arthur. Jimson and Zimbabwe. Yakawara. One day, one television station. Mukoreuno. I warigate in the Kunakola. Hello, caller. Hello, caller. Caller, muripo here. Vanenge vadona pana parigeti ende kuna vaparadza. Vaparadza manga muri kunzwa kunyerekedzwa nekuda kutaura pinda emudariro tinzwe pfungwa dzenyu.
Chekutanga ndoda kumbopindura pane mukomambo pona.
Mhm.
Wandoda kupindura ngachiti hanzi masanctions ari targeted and so forth. Yeah, ndoda kuti ndichitaure Zimbabwe right now vakateerera kuti right. Vese vari palisi yema sanctions ari kutambura wangaona achitambura ndiani hakuna vari kutambura ndiwe neni vanhu vari kumusha ordinary people ndo vari kutaura saka kana munhu uchiti hakuna ma sanctions ari targeted unenge uchirevei uri kugara muZimbabwe here kana kuti uri kugara kunyika ipi ma sanctions ariko right zvino ndangaritaura nenyaya yekuti yemitemo yandachitaura yekuti parliament dambudziko riripo nderekuti parliament ine maprocesses ndoda kuti vanhu vateereri vanzwisise parliament ina maprocesses I know kuti vanhu vari very impatient vada kuti zvinhu zvingopinduka just overnight and so forth ende izvozvo ndo zvatinotaura kana pandinosangana nemadiplomats ari muno muZimbabwe vamaambassadors vari so impatient nenyaya yeZimbabwe kuti hanzi you must do my reforms aya overnight haitike overnight because I'm a process. Vakuma kumalo anotoziva kuti kuparlament hakungo mhanyiwi zvine process saka tiri kuita zvese izvi nenguva yazvinofanira kuitika saka ndangatitini president vamunangagwa vakati ndiro vakaita mareforms avo nokuti kuti vakakoserwa nani asi aiwo vakati ndo regai ndiite nokuti vari kuda kuti vachinje zvinhu nekuti Zimbabwe yakanga yagara
37 years tile tichitambura, right? Masanction takatariwa masanction between 1980 to year 2000 tanga tina masanction masanction after 2000 after Tatola Lane kana munhu asinganzwisise izvozvo handizivi kuti anda kudzivisa chii ende kana munhu asinganzwisise zvokuti biti nawosman mure vakaenda kuamerica vakabata chidhokumendi chakazoita kuti zizera inorwe handizi kuti vada kuita chii kana imi muri kuamerica ikoko munofana tsvagai tsvagurudzo kuti ndeipi imwe nyika kunze kwezimbabwe kuda nenyika one kana kuti mbiri dzakatemerwa mutemo neamerica tirinyika kaiti asi america yakaita nyika mutemo agene zimbabwe isu hatisi hatitemi hondo neamerica ii hatina america haina kumbotipamba nyaya ndeyekuti iye zvino america yakavaka embasi yavo munomo 300 million 290 million embasi the second largest muafrica munomo from kenya zvino kana tiri nyika isinganzwisiki iri isingabatsiri vakavakirei embasi yakanaka kudaro ine mari inodhura kudaro pane zvavanotsvaga muno munyika yedu zimbabwe we are so rich in terms of minerals ndozvamunofanira kuziva even nguva yasmith pane masanctions paya america yaibvasa masanctions isapota smith nokuti yaida chrome yedu ndozvamunofanira kuziva zvinhu izvi hamudi kuzviita you suddenly muno develop amnesia kana pane zvinhu chokwadi hamudi kuziva chokwadi
tombokubatai muromo ipapo vaparadza
zvataurwa nabhuru wangu kumalo zvimwe zvacho nokuti handinyatsotaura zvakanaka naka chindeveri chinombondiposa asi ndinonzwa hangu zvimwe zvinhu
batai makadaro
unless mukasamariza
All right, Imbo, bata enyi makadaro tine muteereri Ntunga.
Yebo mafisi, tate ubaba utahove. Kunjani mlaleli?
Napila njani baba.
Isi apila, ya izi ndabi, nkundlivuteyo.
Anguti nga mtolisele sorupakati, pati ubaba indelo kuluma ngayo, yebo kwezo mnoto, ilizwa luma ngakuhle, kwezo kuti lendawo ezamagugu ngikhuluma ngendaba zegodi yama-diamond yebo sinothile but i-problem ekhona sinamasela yikho but ama-sanction afakelwa ngamasela ngoba i-ZANU-PF yephula amalungelo abantu uma kuthiwa kuphula amalungelo abantu one yabulala abantu akulakhetho umuntu uma ikhuluma i-speech loba yini uyakhibhinethi uyabanjwa uyakuzindawo uyabulawa uyezwani yikho ukufakwa ama-sanction la ndambendesifisa ukuthi ngathi ama-sanction bangakhuphi ngoba ma bengakhupha bazahlala besithi bona yibo bakwazi ukuthuthukisa umnotho plus betshontsha leyo mali babe sebevulele ithuba elihle ukuthi izikhulu zidle kuhle njengoba zisidla kuhle okwakhathesi ngabe kungasi ukuthi i-ZANU-PF yenza ukuthi ngathi baphila ngamagazi abantu nalaba ababulala abantu ababesifa
hayi siyabonga ngombono wakho mlaleli
but nambende ubaba lo engakhuluma iqiniso ukuthi ama-sanction bafakelani ukuthi khona lokhu ilizwe lasezimbabwe lingabambani lamanye amazwe akakhuluma iqiniso akafanelanga ukuthi kula masela yibo amasela akhona but ngathi abazama ukuthi belungisise indaba yokuthi abantu bephathwe kuhle ezweni labo ukuthi loba yini abayifisa bakwazi ukukhuluma kuzokuthi le nto le ade eyikhuluma esithi abantu ade begcwele abantu ngisho ade bengafiki ngisho ne-3000 maybe abantu abambala ade bekhona umbe ade beyi-200 sesithi ade gcwele abantu estadiyamu sibonile istadiyamu esukuthi ade siyikhangela athi se-Cape Town but amakhamera ade sithengisa yonke into khona lapha e-Studio 7 kade sizibonela yonke into nokuthi kuyesihambela amanga la
hayi siyabonga siyabonga mlaleli ngokusipha umbono wakho before we come to you honorable Paradza sibuye kuwe Makhumalo let me read another tweet from President Mnangagwa. He says, we will fight the sanctions just as we continue to engage in the spirit of peaceful coexistence with all nations of the world. This is now the key pillar of our foreign policy. It's time to end the sanctions. It's time for Zimbabwe to rejoin the family of nations. Give us your take, the Honorable Kumaro, as we wrap up.
Yes, well, like I said, it's just unfortunate that Barada and Mnangagwa live in Zimbabwe that some of us don't know. I don't know what fight he's talking about. As we speak, the social media by the UK is already going to be imposing sanctions, meaning to say they are doing something wrong, because if they're doing something right, this would be okay. We don't need a foreign police at this point in time. We need a national police to restore our livelihood as Zimbabweans. Because what we are saying, ZANU-PF is killing us. We are having just 1 meal a day. And Barada has put it correctly. He says, those that are under sanctions are not feeling the pinch. Yes, they are feeling the pinch, Honorable Barada. You have stolen the US dollars. You now want to go and take them in Europe. Because in China, you have taken enough, there's no room. Trust us, comrades, the same children that you sent outside this country who were educated in the same universities that you went through, and you chucked them out and they started a group of greener pastors, they are coming back fighting for their right, because that's their future. And they will show you what democracy is. So what you can only do now is you listen to the next generation or you are doomed. Because trust me, wherever you are going to go in this world, as long as it is outside Zimbabwean borders, Zimbabwean youth, our children are out there. That we took to university and selling our livestock for them to look after us. Instead, we are dying and they cannot look after us.
Mumboti dene shona tuvatasu tukira kuna vaparadza taakushika kuma gumo nguwe edu ya vaya kujikana na pana.
Tivi kuti nyaye kuti wa munanga gavari kuti wachagwa ninyi ya masankins. Azu badari izu. UK izu jato taura kuti warguwe zera. Nyaya iri ipondeyo kuti. Wana paradza taura ati iye. Wanwe zanu wakabakwa ne masankins. Awasu kuiwona namu. Ine mavana vemuZimbabwe. Chokwadi chiripo ndechokuti vanaparadza vatoba ma 15 billion aya ma 3 billion nevanhu 10 vakabata ma US. Vapedza kuti vanoviga mari yavo mumasisa account. Kuti kana takuda kuitsvaga mari toishaya asi hazvibudi vachitumira gore rino. Vapangaka kuti tine vana vatakadzidzisa muma university. Mukatengesa mombe. Muchiti vana ava vachapinda mabasa okuchengetai. Vana ivavo vakazoona zvakakosha vabude munyika vari kunze. Vana paradza kungokrosa border chete. Vachaadvisa macheya asina vanhu. Vachaadvisa makedha asina vanhu. Vacharova vanhu. Vachatiuraya kusaka vatiza.
Thank you, the Honorable Kumalo. Honorable Paradza, you have 30 seconds. Give us your last word.
But the thing is, this narrative, side narrative, these are the people who are in opposition and they lost the election and they are bitter. They will continue to be bitter and so forth. What they want is to join this government. That's what I'm talking about. All this noise is not about anything else, but I'm talking about. They want to join this government. They think it is a great betrayal. No, with the lost elections, kana maru zama elections, mirirai, ingua. You see, kana vane vanu, why did they lose elections? We have 145 out of 210. That is ZANU-PF, 145 seats. Iwa kata 63 seats. Zikanda, aiwa, past president, atamujwa.
Vaparadza, vaparadza, ngati dzokerei kuma sanctions, asi nguva yedu yadyanana manje.
Just a tired narrative, and they are so happy you can hear Kumala Shitaura. She's so happy to say, yes, I can't wait for my sanctions.
Thank you so much. Fortunately, we have no airtime.
Thank you, Honorable Barraza. Thank you, Honorable Barraza, for your kindness. Let's leave it there. Honorable Kindness Barraza is a ZANU-PF lawmaker. We also spoke to MDC lawmaker. Tabitha Khumalo, this is it, Zimbabwe. I'm Thungamile Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanganya. Who are you saying? Meet us again next week, where we'll be giving you what's happening in Zimbabwe and outside. Bye-bye.